A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 5th, 2019. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are talking about the continued violence against foreign nationals by South Africans in that country, which started at the beginning of the week and continues.
And to join our discussion today, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kohla kuba ngolwesine kulapho esixhumana labesifazana labomama ukuze sithi asihluzeni bomama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
And for those that are just joining us, we are continuing to look at the violence that has been rocking South Africa, where South African nationals have been turning against foreign nationals, especially those from Africa. Today, addressing the South African nation, the country's president, Cyril Ramaphosa, said 10 people have died so far from the violence, two of them foreigners.
And he called on South Africans to cease violence against other nationals, especially those from the continent, as they assisted during apartheid. He also called on church and religious leaders to pray for peace.
Now, let's take a listen to what the South African president, Cyril Ramaphosa, had to say today on the number of deaths that have been reported in the country that are related to violence against foreign nationals. And as you know, the violence is still continuing, so these may not be up-to-date numbers. But let's take a listen to what he had to say earlier on today.
Over the past few days, our country has been deeply traumatized and troubled by acts of violence and criminality directed against foreign nationals and our own citizens. As I speak to you, the debris of several days of violence and looting continues to litter many of the streets of our country. People have lost their lives, and many have been injured. Families have been traumatized. Livelihoods have been destroyed. We know that at least 10 people have been killed in this violence, two of whom were foreign nationals. No amount of anger and frustration and grievance can justify such acts of wanton destruction and criminality. There can be no excuse for the attacks on the homes and businesses of foreign nationals, just as there can be no excuse whatsoever for xenophobia or any form of intolerance.
We were listening there to the South African president, Cyril Ramaphosa, speaking about the situation in his country, where he is saying that 10 people have been killed so far, and two of them foreign nationals. PJ.
And Minister of Police, Peggy Cele, also said something about this South African violence targeted at foreigners. Let's take a listen to what he has to say.
Yeah. To say they must check up some deployment, especially against the looting, against the destruction of property, and against any form of commitment of the crime. But we are saying that even when we went in the hostel, we didn't expect it to be quiet, to be a church approach. We expected it to be rowdy, but as one very influential person we spoke with, they are great that we meet on Sunday. We hope that we meet on Sunday. We hope that we will work as a law enforcement agencies in prevention of any other thing that will be coming before Sunday. And Sunday we are working hard and we are hoping that we'll be able to find a final solution.
All right, colleague.
That there was the police minister, Bekicele, on the South African violence.
And PJ, also other nations, African nations, have also been retaliating against South African nations in their own country, especially in Nigeria. Mm-hmm. And I hear also that in Zambia as well, some of the South African-owned shops like ShopRite were also being targeted. But Nigeria has actually sent a delegation of religious leaders to South Africa to try and mediate and come up with a solution. Let's hear about that discussion.
The violence was sparked by the killing of a taxi driver in Pretoria last week. Reports state that an alleged drug dealer shot and instantly retaliated, taking the matter into their own hands. Several shops were looted and burnt down in the city. This incident started a series of destructive events across the Gauteng province, South Africa's economic hub. In recent business premises, the shops are mainly owned by Africans from countries in the rest of the continent, such as Nigeria and Somalia, and to the violence and attacks.
We call on South African government to do more to stop the current attacks from spreading to other areas. We call on Nigerian government and other African countries and other African countries' leaders to take collective efforts in engaging our host country, South Africa, and its government to find a better way to prevent this kind of inhuman acts from occurring going forward.
Nigerian organizations based here are now calling for their government to engage with its South African counterparts to put an end. The Nigerian government has dispatched a special convoy to South Africa to convey its concerns. The convoy is expected.
We further appeal to the African Union to engage the South African government to find solutions to this ugly demon of hatred of other Africans living in South Africa and ensure the safety of everyone therein. We call on all African migrants communities to respect the laws of our host nation and remain law-abiding.
These organizations also dismissed allegations that Nigerian nationals living in South Africa are often involved in crime activities.
We, the Nigerian student community in South Africa, are not participating in any form of crime as alleged as the cause of the attack, but are here to study and improve the African continent at large.
Then Monday saw the destruction of over 50 shops expected to arrive here in South Africa on Thursday.
That there was a report from our collaborating Reuters station on the Nigerians that in South Africa, and they are calling for a dialogue on the South African violence.
PJ, the Zimbabwean government was put to task today in Parliament when, you know, there was discussion as to what is the government doing to protect its citizens in South Africa. And the Zimbabwe government said there is nothing it can do to protect its nationals. Let's take a listen at what Justice Minister Ziyambi Ziyambi had to say. And also we are going to hear from Douglas Monzora of the MDC, also, you know, challenging Ziyambi Ziyambi. Let's take a listen at what happened in Parliament.
The government of Zimbabwe relies on the government of South Africa for the protection of
the people. Zimbabwe, you know, in Bani, women in South Africa, but you can get it. They say, Army, you can hear. So, women at Kwanis Kupinda, Munay. Kutitengetedza zvara zvanyika yedu. Saka ipapa tinotongo zvimba nehurumende yeSouth Africa.
Why didn't it alert like other governments do? Why didn't it alert?
Zvamaiziva kuti ndovichaitika. Makadi kuzivisa zvizvarwa zveZimbabwe sezvakaita dzimwe nyika.
The information that we had was the South African government was going to ensure that
Ruzivo rwataiva nawo ndewe kuti hurumende yeSouth Africa yaizochengetedza vanhu vese vari muSouth Africa. Uye tiri kunzwa kuti pari zvino ndo zvayave kuita.
We're hearing the soundbites from the Justice Minister of Zimbabwe, Ziyambi Ziyambi, and also Douglas Monzora of the MDC, who were literally, you know, asking each other and talking about the situation in Zimbabwe and what the government is doing to protect its nationals in South Africa. PJ.
Siyalamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Olibulisayo kulolu hlelo lamhlanje ngupraxitis Jeremiah. Lamhlanje uhlelo siloke sigxile njengabanye bonke ababelo hlelo lwe Live Talk liviki. Sibeloke sigxile kudlakela olwenzakala kwele South Africa. Lapho ke abe South Africa, izizalwane ze South Africa eziqondise udlakela kwabokuza abavela emazweni abezwekazi le-Afrika, okuyikho okudanise abaningi ukuthi abayi-South Africa kathi balolaka olungaka abaliqondise kwabokuza. Ikanti-ke abokuza labo babalekele izangatha zezandluphe zabo. Abanye njalo ngababuye ezikolweni, abanye njalo ngababuye ukuzovula amabhizimusi besekela umnotho wase-South Africa. Abanjengabe Nigeria bebekhuluma lapho babele lomhlangano lentathele izindaba kwaba lokufuthelana okuthize baze bavala lesikolo sabo someli weNigeria kwele South Africa ngenxa yokufuthelana khona lokho kwaba lamahungahunga njalo akade hamba enkundleni ezokuxhumana ezesocial media ukuthi abeNigeria sebephindisela kumankampani aseSouth Africa okulencingo okulenkampani yencingo yeMTM kube lodlakela oluthile kwele Nigeria ukuthi vele sebesesabela impilo yabo abaseSouth Africa labo abasemazweni ehlukeneyo bona labo abahlaselwayo kwele South Africa. Abe Democratic Republic of Congo abe DRC sebehle bayithula umbiko bebizela ukubana abe mhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi le-Africa e-African Union ayingenele ibe lomhlangano wesiphangiphangi ukukhangela ngodlakela lolu oluzenzakala elikwele South Africa. Izizalwane South Africa ziluqondise kwabokuza abadabuka emazweni wonalawo awe-Africa. Abe iziphathamandla zaseZimbabwe lazo zicine zisethula umbiko usethulwa ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtrangwa esebone sokuthulisile kakhulu. Izizalwane zeZimbabwe lazo sezikhala ukuthi kati vele lathulisa kangaka abantu bethu kwele South Africa, izinini lezihlobo zihlaselwa ngabantu beSouth Africa. Kumele kukhuzwe abeSouth Africa ukuthi bangaqhubeki lokhu behlasela abantu abokuza, ngoba abantu bona labo abadabuka emazweni achiyeneyo awezwekazi le-Africa yibo abegcinile abantu beSouth Africa lapho besilwa eyabo impi yenkululeko ngoba eSouth Africa yilo ilizwe lakugcina lokuthi lithole inkululeko phansi kombuso wocindezelo wamabhunu wabamhlophe ikho ke bonke basabalala balekela kubo Zimbabwe kubo Zambia kubo Tanzania babegciniwe emazweni wona lawo ikanti ikhathesi izizalwane zalawo mazwe sezimangele ukuthi kathi bona labo esasibagcinile yibo namhlanje asebesiphendukela asebesichaya besivalela besigqekezela izinto okuyizitolo akwangamavinkili lokho abantu abazama ukuthi baphile ngakho kwele South Africa. Ikho ke yilo udaba esikhuluma ngalo lamhlanje sizaba labo ababe bekhuluma bese South Africa bese Zimbabwe lasemhlabeni jikelele njalo lingakhohlwa ukuba sithe siqalisa uhlelo sithole umbiko owethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa sola kakhulu udlakela lolu oluqondiswe kwabokuza esithi yena kubulewe abantu abalishumi ababili babo bengabamazwe ayehlukeneyo abangadabuki kwele South Africa. Asixoxeni asihluzeni bomama inhlupho elihlangane lazo lina abase South Africa. Sithinteni ngocingo kumbeli njalo lifake inombolo zenu zocingo ekhasini lethu ele VOA Ndebele enkundleni yokuxhumana eFacebook lisilandele libukele libanengi asixoxisane kulolu hlelo sicebisane njalo ukuthi lina ke elise South Africa lilimuke njani okwenzakala khona ngapho ngase South Africa.
Kune Alva changu bva kupinda muchirongwa chedu pano pa Women's Round Table chemadzimai. Nasi tiri kutarisa kusagadzikana kuri munyika yeSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvisiri zvemunyika iyi zvinosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nasi vazivisa ivo kuti pane vanhu vanosvika 10 vashaya pachiitiko chemhirizhonga iyi yemuSouth Africa. Asi vaenderera mberi vachiti mhuri yavo yemuSouth Africa vanhu vemuSouth Africa vanofanira kumisa kuita mhirizhonga iyi sezvo zvizvarwa zvemuAfrica zvakavabatsira zvikuru panguva yekurwisa hondo yerusarura ganda yatinoti apartheid. Vataura zvakare vakati vanhu vanofanira kumisa kuramba vachiwanikwa ivo vachitora mavhidhiyo ekudhara vachikanda pasocial media nekuti izvi zviri kuita kuti zvikuchidzire moto yemhirizhonga iri kuita munyika mavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ivo pane vanhu vatatu vashaya nhasi muJohannesburg mune rimwe guta ririmomo muJohannesburg asi hatisati tanyatsonzwa zvedu kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Saka tichange tiri ngokutaurai tichikupai mazwi ari kubva kunzvimbo iyoyi pane zvaitika. Uyezve hurumende yeZimbabwe nhasi vaziyambi ziyambi Justice Minister vabvunzwa ivo muparamende kuti zvii zviri kuitwa nehurumende kuedza kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Asi vati ivo pari zvino hapana nekuti vati ivo vachamira kusvika World Economic Forum musangano uri kuCape Town pera kuti vazotaura nemumiriri weZimbabwe ari ikoko kuti vanzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakashaya here kana kuti kwete pachiitiko ichi. Asi mazwi atiri kunzwa abva imomo muSouth Africa muJohannesburg nhasi ari kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvawanikwa zvichitsvira mumba yazvo. Regai tinzwe kune vamwe vaona chiitiko ichi chichiitika, tinzwe kuti zvafamba sei uyezve kuti nzvimbo iyi ndeipi chaizvo.
Izvo zvitakawanda tiri kusango nevana, hatina kana bhutsu, hatina kana chataswera tadya, taswera nenzara, tiri kutambudzika zvakanyanya, hatinoziva kuti zvinogumirepi, tingomhanya tichienda nemasango. Asi taitirwa zvakanyanya tiri munhu muMandela kukahleko. Tisati taziva kuti ndanani, tangozotiza hatisi kumba tiri kusango izvozvi, hatina kuzoziva kuti baba vawanikwa kuti ndanani. Polisi yange isati yazovatora vakangorayiswa murodhi pavari pavachira ipapo. Pari zvino isini singazoti vatorwa here, but kubva kusvika kuma2 vanga vasina kutorwa vakangorara murodhi kuti vanhu vapiswa makuseni.
kuno kumandera kurwitwa imirijonga inotyisa zvikuru. Mirijonga yakatangisa manheru nguva dza 12 o'clock pakati peusiku takarara. Takanzwa vanhu vachiimba, vachiridza ngoma. Tikakwanisa kubuda tichidongorera tichiona vachipaza zvitoro masaluni vachipisa. Zvakare mukudaro imomo vakapisa vanhu vanokwana kuita vatatu. Iko zvino pane dzinonguva vari kufambira imba baimba vachitora midziyo vachipisa mimwe midziyo vachitora vachienda nayo. Asi chiri kunyanyotikashamadza nekuti chikisa ndechekuti izvi vari kuzviita pamberi pemapurisa. Mapurisa asvika aripo asi vari kuita izvi zvekutora midziyo vanhu vachipisa mapurisa akatarisa zvavo.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo yavari kuti ivo Mandela yavari kuti kune vanhu vatatu vawanikwa vachipiswa asi vati ivo havasi kuziva kuti vanhu ava ndivanani nekuti mapurisa auya asi hapana kuzonge pachitaurwa kuti vanhu ava ndivanani uyezve kuti zviri kufamba sei. Pari zvino regai tiinzwe zvakare kubva kune mamwe madzimai ari imomo muSouth Africa vachitaurawo zvakaitika kwavari. Pane mumwe mudzimai anogara kuMalvern akwatataura naye anga achirondedzerawo zvaitika kwaari iye.
Ndinogara kuunonzi kuMalvern Zulu.
Ehe.
But right now ndiri kuUZM. Nenyaya kuti takatiza ikoko nenyaya yehundu andari ikoko. Pazvakatanga zvakatanga muchesande musa 1 September ma7 pazvakatanga takatosangana navo kumustreet inini nemurume wangu nemwana kozi America nezvorenga vachitouya nematombo. Takalakira takaita ndirekuti takaona mumwe muSouth African nogara okumarani kutogara ikoko ndobva atotora bva atotizigasi mumba make akati pindaimomo kozana vanokwanisa kukuvadzai atapinda imomo pavakapfuura zvekuti takazokwanisa kuenda kumba. Tasika kumba tingopinda umba tisike bvazvatanga airova magedhi vachiita sei zvitingwa tigaronzilas apa ndakadini mwana ane 3 years so thing was very hectic. I don't want to lie. Vakapaza mashopu ese including mashopu edu.
Imimi murume wenyu anoita zvemabhizinesi ikoko?
Mune... Ya, anoita business rakera anoita ikoko.
Saka vakawanikwa vachienda kunorwisa here tichinzwa kuti maNigerian vanga vari kurwisawo zvanga zviri kuitika?
Vanga vakanyamborwise by that time. Vakatanga kurwisa on Monday maNigerians. Why? Because they're trying to defend themselves. Vozva havanga zviriwa vakauya vachivarwisa. Vakapaza mashops avo, vakapisa mota dzavo kwandogara. Most of my videos ari kutumirwa pasocial media nowaona. Vakapisa dzimba dzavo, vakapisa mashops avo, vakalita everything. Katogara kuno hapana zvavari kuita bhabana kana kusvika like izvezvi takatobva katogara izvezvi kuti tende kurise but ndikungofonawo nichifonera variko vatogara vari kuti ha izvezvi zvaanani but hapana kana chiri kumboitika even polisi yacho papa vaiita noise idzodzo yaingouya 2 minutes yovadzinganisa yopfuura nekuti 2 minutes vodzokera votanga kuti vanhu vayo usiku hwese siku hwese vachiluta kosvisvi tizobudemba matogara takazotaurwa nepolisi iye akaita tinune vavanga vakutya kuti vanogona kuta sekupinda mudzimba dzedu vakapisa dzimba dzedu so takatitaurwa nepolisi iye akazokwanisa kutibudisamba matogara.
Makadii vashamarari veStudio 7, ndinokukwazisai ndiri chizvagwa cheZimbabwe ndiri muSouth Africa ndiri kuPretoria ndini masiya masiya. Ini ndorwadziwa zvikuru nemutungamiriri wenyika yedu notitarisai kutambudzika kwatiri kuita tiri muno muSouth Africa. Tinopisigwa mudzimba tichirohwa tichipiswa nemataya saka heshe iyezve ndomushora zvikuru munangagwa kuti dzimwe nyika dzose dzakaramba kuuya kuno muSouth Africa kana anga asingafari nazvo dei akaramwa sekuramwa kwakaita mamwe mapurezidendi sekuramwa kwakaita dzimwe nyika kuZimbabwe achitiuraya nenhamo achitiuraya nenzara achititambudza nenhamo saka ese ndinogwadziwa zvikuru.
Iwa apo tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai ari imomo muSouth Africa vachitaura ivo zvavari kutarisana nazvo. Sevanhu vanotema tisina kwatakarerekera tanzwazve kune vamwe varumewo vari kutaura vamwe vari kudhuze neBotswana vanga vari kuchema chema kuti nhasi chaimo munzvimbo yavanogara vanhu vanga vachiuya vachisechwa vachitorerwa zvinhu inzwai zvaanga akutaurawo ikoko.
Veduwe tatambudzika kunoko kuno kwakaoma mapurisa ari kusunga vanhu vachingopinda mudzimba vachipaza madhoo vachisunga kuno kuli palaluku vari kusunga vanhu vachipaza madhoo vachingosunga vanhu vachitora nevane mimba nevane vana vadiki vanoyamwisa zvana zvidiki diki zvakaoma vedu vachitora mari dzevanhu vachienda nadzo mari dzavanenge vatengesa muzvipasa zvavo votora voenda nadzo madhiringi vachimwa. Kuno kwakaoma zvokuti vari kuteverera door by door vachipinda vachipaza vachisunga munhu vachienda newe. Kuno kwakaoma vedu.
Kana European Union, America nenyika dzimwe dzekumavirira dzichitaura chokwadi chemahuman rights, ngadzitaurewo kachokwadi pamusoro pezvekuitika muSouth Africa. South Africa iri kuuraya vana vemuAfrica, iri kuuraya vanhu vasina mhosva. Vanhu vanobata vachiataka vanhu vakambopa maasilamu ekuti vagare munyika dzavo. Hurumende yacho haina zvairi kunyatsokuita, ende international haina zvairi kunyatsotaura zvinoratidza zvine simba sezvainoita muZimbabwe. Zvinozopedzisira vanhu vasanhu vachagona kuhwisisa kuti iagenda yavo here yeregime change oro kuti vari kurwira kodzero dzevanhu vemuAfrica, because muSouth Africa vanhu vaparara. Vanhu vaparara, vanhu vafa. Please, please, vanhu vaparara.
Taurawo naTerence Makaya. Terence Makaya ndinogara kunoku kuJohannesburg, tiri kunzvimbo yeRotport. Nhasi uno zvinhu zvakanyarara, hapana kana mhere zvingaitika. Ndinotendawo Mwari nekuti kusaidi kunokwa ndinogara hatino kunge taafektwa hedu nehazvo. Havanda kunge vasvika, but kubasa machi kana tichienda kuJoburg manje ndo kwakamboita mhirizhonga iyoyo nguva refu, but Mwari akatichengetedza takakwanisa kubudirira padambudziko iri. Tinotoo zvedu kune vakafa vakasangana nedambudziko iri, vakafa kana vakaremara. Mwari ngakukomborere mukurumidze kupora, speed recovery kwamuri ndo yatinotshuvira. Vakashakirwa nehama dzavo, notosori, hapana zvetingaita. Hapana kusiri kufa, nekuti chero totenda kunyika yedu kwacho tinogonofa futi nenzara, because nyika yedu yacho yakavangova mamvemve sokuenda kwakaita Mr. Mapfumo.
Aiwa, patanga tiri kunzwa kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzi nzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura ivo nezvavari kutarisana nazvo muSouth Africa. PJ.
Ye labo ke ebelibazwe kade bekhuluma lapho ngabase South Africa bechasisa lokho okubehleleyo lakho ababhekane lakho. Lani ke lilalo ithuba lokuthi lingene kulolu hlelo lisichasisele ukuthi lapho elikhona khona ngapho ngase South Africa kuliphatha njani. Ngokusilobela ku Facebook page yethu eVOA Ndebele, lifake inombolo zenu zocingo khona lapho, kumbe njalo lifake ku inbox ukuze silithinte ngocingo nxa kuyukuthi kalifuna ukuthi umuntu wonke abone inombolo zenu zocingo. Wothi ngibale esesilabo kathesi abasilandelayo kulosikhumbuzo mlalazi othabayapho nonozalo Pepe. Kulo Austin Ncube kuthiwa silalele basakazi. Pamela Khumalo uthi sikhona basimsakazi, siyathaba ukuthi likhona. Nomeni Ngwenya uthi watching from London. Unomagugu Ntombi Ngwenya watching from South Africa, eJohannesburg, eBrandston. Luke Sims Sibanyoni uthi ngiseCampton Park, eJohannesburg. Nxa ufuna sikhulume lawe Luke, usithinte ngochingo, kumbe njalo usithumele inombolo zakho zocingo. Inondlovu, ngingundlovu kuthiwa ngise Alexandra eJohannesburg. Unomagugu uthi yena na kunjani today Alex, ubuza abanye. Lingamphendula lani khona lapho.
Regeti mbovirenga tichingamidza vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tinokuchingamidza ipana Elliot Mukome arikuti zvanga zvakanaka kuti vanhu vambodzoka kumusha, ndo maonero ake. Moses Betts arikuti vanhu vari kupisirwa kunzvimbo inonzi Katleng kuEast Rand kuJohannesburg. Saka ndikuti mukoma Moses Betta, kana zvichiita tipewo namba dzenyu, kana muri kuziya kune vamwe variko vatinogona kufonera ivai matipa namba dzavo. Hanzi, I'm watching you live from Johannesburg, ndi mukoma Moses Betta vari kutaura. Rutendo Marufu ari kuti zvakaoma veduwe, dai vanhu vamboenda kuumba. Kuda Musere ari kuti Tokoza and Katleng is hell, they are doing door to door burning people's belongings. Kana paine anoziva vari kunzvimbo iyoyi zvizvarwa zveZimbabwe, munogona kunyora namba dzavo kuitira kuti tikwanise kunge tichifona tichinzwa kuti kwakamira sei, kuitira kuti tiyambirewo vamwe vanogona kunge vari kuda kusvika kunzvimbo iyoyi. Pana Patricia Sibanda Burawa, top fan yedu, ari kuti hapana chavari kuda chavanongoda kuba midziyo nemari dzatakashanda ndo zvavari kutaura hanzi zvekuti xenophobia zvaya zvapi je zvinenge zvisiri zvo zvavari kuda vari kungoda chete kuba mari dzakashandwa nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika dziri mudzimba idzi. Laila Tendai ari kuti marwadzo. Top fan yedu Patricia Sibanda Burawa abva awanikwa iye achinyora namba yake, saka tichakufonerai sister Patricia Sibanda Burawa. Toda kukufonerai kuti mutiudze pfungwa dzenyu, but ndiri kunzwa kuti panenge pane munyarikani kana kuti muteereri ari panhare, handina kunyatsonzwa. Hello caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura naYedoti Munyuki, ndiri kuLipalale South Africa.
Titaurewo kuti kwakamira sei ikoko.
Kunoku kwatiri uku problem, mapurisa ari kungopaza madhoo evanhu vachipinda nevane zvimashopushopu zvamabhizinesi avo, vachitora mari dziyana kukava vanhu vachisunga vanhu vachienda navo, vachisunga vakadzi vane vana vacheche vadiki diki nevane mimba vachisunga vachienda navo. Saka vanhu kungogara vachimhanyiswa every day, hakuna zororo kungomhanyiswa every day.
Izvi zvakatanga rini? Zvakatanga patanga mirishonga iyi here kana kuti zvinhu zvagara zviriko?
Padotanga mirishonga iyi ndo pazvadova wese. Zobata chaiko.
Saka muri kukwanisa here kuenda kumapurisa kana zvimwe zvakadaro? Vanhu vari kukwanisa kubuda mudzimba here kana kuti kwakamira sei?
Nauinenge iripo ndekuti vanhu tedi chidosi kavo kuti vamwe tedi sinina mumapasipoti kuti uende kuti unoripota nawo dzakaita saimiwo chinotavo kutovhari kwavo.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma. Mugare kure nemirishonga iri kuitika ikoko.
Nokuti zvakaoma, kana vado kubatai kwacho vano movharirwa, munzinzo murikusengerwa mapepa, movharirwa for 3 months kana 4 months muti muri kusengerwa mapepa. Saka ilungu purosesu kunenge une mukadzi nevana, saka vana vacho vane vachida kudya mukadzi haashandi anachiva tiio, saka pauchagara 3 months uri mumuchirema wacho wasengerwa bepa ka inotori long process, life yako haichafambi zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Tinotenda kuti mapinda muchirongwa chedu.
Abo Manyano, ambapona Manyano wamabandla ezinkonzo kwele Zimbabwe bethule umbiko wokusola okwenzakala kwele South Africa okwamanje olona leludlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa. Labanye abase Zimbabwe ababenelise ukukhuluma lentathe lezindaba ze Studio 7 bethule labo amazwi okwenduduzo, amazwi okuthoba izinhliziyo zalabo abehlelwe ludlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa. Asibeni lethuba lokuthi sizwe abanye babo, ikakhulu umfundisi umtata ekhuluma nguyokhokhelayo.
Amabandla lawa ayazwisisa kakhulu ukuthi abantu abahluphekayo eSouth Africa babona ngathi abantu abaphuma phandle ibo abathatha izikhundla lamathuba lawo amele abe abo. Amabandla athi umsebenzi omkhulu oweSADC leAU lamazwe lawo akusadaki ukuthi kungayenzwa njani ukuze kutholakale indlela yokulungisa indaba yonke eyokuhlukumeza abantu abaphuma phandle, ngoba awusoze ube msebenzi weSouth Africa kuphela.
Bona abantu beSouth Africa bebulala obhuti babo bavela kwamanye amazwe aye Africa, yinto embi leyi, kanjalo kumele icine. Abakhokheli bamazwe kumele behlangane, behlale ndawonye belungise indaba leyi. Ama-economy awamazwe awe-Africa kamanga kuhle, abantu babalekela ama-economy abo besiya kwele South Africa ngoba i-economy ye-South Africa iqinile. Kungalungiswa lokhu ama-economy wona lawa amazwe awe-Africa, ngasisoke sibe layo indaba leyi ye-xenophobia.
kususa kwama foreigners ayisikho ukuthi khona ama problems abave sesolve. The other thing is ama nationals anje abo Nigeria kule MTN, MTN yesetshenziswa kakhulu, ama officers akona value. Why? Because njenge Africa silobudlelwano, silokusebenzisana, we benefit from each other. Kodwa nca zokuchayana kuthiwa ama foreigners ahambe UI ayenze lokhu nalokhwana, angikhole ukuthi it's a fair move.
Labako ngabanye abaseZimbabwe bekhuluma ngodlakela lolu olwenzakala kwele South Africa oluqondiswe kwabokuza abavela emazweni awe ezwekazi ele Africa. Ngizothwa silomunye esilaye kuhlelo ofuna ukungena kuhlelo simthinte ngocingo. Siyakwamukela bakatshitsane. Hello.
Yebo, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani khona ngapha?
Mina ngokuhlala Cape Town.
Yeah.
Lapha eCape Town udlalo lokuthaya kwabantu abavela ngaphandle ayivele ngokho. Thina nje esiyikhangelane nakho yikubulawa kwabantu besifazane, bayaqatsha, bayarechwa, babulawe, izinga lakhona liphezulu kakhulu. Isimo sibucayi kakuhlungu kakhulu lapha eCape Town. Okuthi-ke uma kukhangelelwe lakho ukuthi omongameli bethu laba bakhona khona la omnangagwa bakhona eCape Town kuyele i-World Economic Forum. Kodwa-ke uma bekhangele izinto ezenzeka e-Africa, izinto ezenzeka khona lapha e-South Africa, lapho ababuthele khona esigidini kwenzakala phambi kwamehlo abo. Kodwa bona bayaqhubeka nje ngenhlanganiso yabo ezif akuna nje into eyenzakalayo. Kwenzekile-ke ukuthi abantu bayeyele bamatsha baya khonaphana eCape Town, lapho-ke uRamaphosa afike wase-addressa abantu abayethule isikhalazo sokuthi ake kube lokuthi laba badlengelwayo kubuyise i-death penalty ibe khona eMzansi. Kodwa-ke uma sengikhuluma ngalokho kukhangelane kakhulu lathi eZimbabwe, ukuchaywa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwabantu abavela ngaphandle, akuyona into enhle, akuyona into emnandi. Ngoba kokuphela sesihlalela sesisezalweni ukuthi kanti namhlanje bazachaya ngaphi, bazaqhamuka serenga kuluphi uhlangothi. Ngoba abantu bathi bezihlalele kuphela babone sebethutsha, sebeqala ukuchaya ukuthi abantu zababuyele emazweni abo. Akunamuntu okuthandayo ukuphila ngaleyo ndlela. Omunye umuntu angathi indaba lingabuyela ekhaya, kulula ukuthi amazana lawo aphume emlonyeni womuntu. Buyelani ekhaya kanti laxoshwa. Ikhaya liphi? Ingaphi iZimbabwe? Kunani eZimbabwe? Yebo, ikhaya likhaya, home is home, siyakwazi lokho. Kodwa kathesi uma abantu bengaqalisa amabhesi, kathesi bebuyela ekhaya, kuyini okuzabaphilisa abantu? Bavula amabhizinisi, layiphi imali? Ingaphi imali yokuvula amabhizinisi? Le mali yokuthenga lawo ma-products or ma-services lawo wena oyabe uwapha umphakathi? Abantu abakukhayeleleyo ukuthi badle kuphela, kutholakale ukudla. Nokufundisa abantwana kuziphi isikolo? Ilizwe laleli laseZimbabwe akunalutho, ilizwe laseZimbabwe.
Ngabe kuyalungiswa khona eZimbabwe?
Abakhupha amanzi lula emlonyeni uzobe sabuyelana ekhaya. You can do this, wenze lokhuyana, wenze lokhuyana. Akusibo bonke abakukwanisayo khona lokho. Kunenkala kathe yegege phakathi kwabantu abakwanisayo nabantu abazihluphekelayo. Sesikhalela abantwana, khathesi kunabantwana. Sikhuluma nje mina ilanga liyatshona, ngiyangena endlini ngiyalala. Kunabantu abatshisele imikhukhu yabo lapha kade beqatshe khona. Abalala kokokulala pho, abantwana baphandle, omama abazitheleyo abaseZimbabwe kulona leli lizwe lase-South Africa. Umnangagwa nawo kazanga kathi kuphuma a-adresa abantu, itsho uyazabuyele vele kunganikalandaba.
Sizwe kuthiwa khona ngapho kube lokutshengisela, abanye besekela uMnangagwa, abanye njalo betshengisela besola uMnangagwa ukuthi ngatshongo lutho. Uke wawezwa ngakho khona lokho?
yebo ngike ngezwa ngakho ngoba baseduze nami mina-ke iproblem yami uyabe usebenza yeke ngithi ngapha ngisebenza uphinde ngithathe isikhathi somuntu ngiye laphana ukuthi ngiyezwe ngithi kodwa-ke ngikufuna ukuthi kube nami ngiyaba khona kubasi kodwa ngiyababonga abahambileyo besiyambuza ukuthi kanti uthuleleni lobengazange ba-adrese ezange ba-adrese kalandaba labo kubuhlungu engomunye ngabe uziphe isikhathi kambe isikhathi esinganani asidingayo ukukhuluma nabantu i-10 minutes ukulalela
kakaso
isikhathi sakhona ukuthi abonise i-Afrika yonke ukuthi hhayi izinkokheli silaso isikhathi sokuthi silalele bona laba abantu abasifake ezipileni zonezo zihlezi kuzo.
Yeah. Hayi mbongile kakhulu.
Ngiyabonga nayo kubuhlungu ukubona abantu kathesi bemsekela umnangako. Labantu abamseka nayo shu ngahamba usiyathwala amadela umsapota udakikelo ugqoka amapatapata. Yena uzihlalele lapha uyazifikela leli ngana kayayo.
Hayi mbongile kakhulu bakachizani.
Siyabonga.
Ngikulungile.
Mm-hmm.
There was one of our callers, Pagachizani. She was lamenting the fact that people might say go back to your own countries,
mm-hmm.
but the situation in their countries is just as bad.
Mm, I can imagine there are some people saying the same thing. But let me take a call. I think we have two callers holding on. We'll start with Patricia. Hello, Patricia.
Hello, Magadini.
Aiwa, tiri wadi. Sister Patricia, muri kupi uyeje? Kwa kamira sei kwa muri koko?
Ini ndiri ku Joburg, ku Hyde Park.
He, kwa kamira sei?
Kuna kukule rinyara robati. Mezo, wate li pishanda chigara masei ini.
Mm-hmm.
Saka, kwa ndino lezo, kuswa ini.
Mm-hmm.
Saka, ndashika kwa maskati, ndichite ga ini, bono wana kumba ini. Andana na oto zombo shika, nekumba kwa chu. Zvichona vanhu vachirohwa vanhu vachi tiri kushungurudzwa hama dzangu tiri kushungurudzwa zvinotorwadza chaizvo chaizvo unotogodemba kuti chero ndikadzokera kumuchakwa chona ndonoitei apa vana vanenge vachida maschool fees vana vanenge vachida kudya iwe wacho unoda kudya zvinhu zvacho zvakatooma chaizvo chaizvo
kunzvimo kwamataura uku kunde kupi wedzerai zvakare handa unyatsonzwa sara
kutwazi ini kutembisa
saka ndoko
iri under job iri under Pretoria kutwazi ini kutembisa
mambonzwa here
kutorenda tiri apa kuno kuti tigara kumabasa kuno tiri kumabasa kunenge kuri sei but kana uenda ku weekend unoita sei zvakatooma chaizvo chaizvo
mambonzwa here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvawanikwa zvichibatanidzirwa mumirishonga iyi vakuwadzwa kana kushaya
aiwa pakukuvadziwa ndezvandangonzwa kuti kwai vanhu vangu vachirohwa but wafa hakuna wandatingaziva kuti pane wafa
aiwa
nokuti ndikuramba ndichitongobvunzwa utoti zvinhu zvakamira se takutongotyirawo zvimbatya zvaidu zvatiiti nazvo izvozvo kuno
aiwa tinokutenda isisi Patricia musanete kugara muchidzoka ipo pano pachirongwa ichi ndechenyu
aiwa ndinotenda sister mave
babai. I think we have another caller before I back announce. I'm not sure what language.
Vivian Ndlovu. Ubefake inombolo zakhe lapha ezocingo ku Facebook. Siyakwamukela kuhlelo. Yeah, siyabonga kakhulu ukuthi usifakile inombolo zakho. Ungapi kwe South Africa? Usethembisa.
Hey, akwazi ukuthi akuphosise lana. Izolo bengithembisa laphana ethemisa plaza
ye
into engiyibone laphana kahle kahle mina ndiyibona khona labo abantu sebetshontsha ngoba bafikile eplaza la bafika bangena esitolo sesestudio sebefuna ukuthathela impahla ndiwengibonaafona and balanda lamashophu abakwazi ukulempahla ezidurayo asebezifuna so kube yinhlanhla ukuthi bathibesakwenza loko amaphoyisa kahlesabi ndinomane ngikhuluma njengamanje khona la mina ngidriva i-taxi fire ye ihlaeeledropa kube ndawo kuthiwa kusezosimuza bethembisa lapha mafisa angatshela ukuthi ngigele ngigijima akhona mhlolo into leyenzakale 10 minutes mina bengikhuluma nje manje and the rubber is very biggest in Monjo Mani. I'm here in the little card and pay it in one of the South Africa. If Mava Chai Moto, Asilima, I'm the one to the Mavanchu, Munga and the South Africa, Linda Vail.
So kulabanye vele asebengenele khona lapho abale njongo yokutshontshela abantu.
Yiko abavusa khona kudlani ngoba lapho imbali khona manje kusehostela bebavale umgwaqo ukuthi imoto asazi so imoto manje sebezifikile ngamandla abasakhethi ukuthi bathaya imoto ngubinani apho ngubinani ukuthi sebetshaya kuphepatikiti but sebexosa wonke muntu kulimibonke akahambe so abafusa bakwazi ukuthi into eyisisile abantu bokufika kumbe sebe
I'm going to go to the house.
His line, I don't know whether it's mine. The line is not
clear.
I think we have another caller, Tinashe. Makadi mkoma Tinashe. Aiwa, tiripoti. Kutora ne mimuri kupi?
Mkutora ne mimuri kupi?
Oho, pana mkoma Vivian wari kubva panhare vanga vari kuti vari kubvawo vari kutembisa ikoko uyezve vamwe sisi vatambotaura nawe sisi Patricia vati vari kushanda somewhere asi vanogara ikoko kutembisa tudzei kuti kwakamira sei.
Kutembisa zviri kuitika kune ingangoti zvinonyadzisa zvinorwadza nekuti zviri kuitika panapa. Hari kuitwa zvekuitwa mumashops like mashops emakula matoki mapakistan handiti vari kuita zvekuruta vachitora zvinhu vachitora vachiendesa kudzimba dzavo ivo zvavo inini kwandirisati kwandiri havasati varova munhu bcause nezvuro manheru chaiyo vakasvera zvichirira futi tikarara zvichirira futi zvekuti hameno achiedza vechiedza kutora pane ine inonzi cation kary iri mutembisa pano pavanotengesa makula ivavo vanotengesa zvinhu zvavapa vanosvitoka ipapapo.
Ko mapurisa vari kuti chii pavari kuona zvichiitika izvi?
Vazvino zvikuitika kwazviri kuitika kana vangatarisa kunyatsokutarisa zvinangoti zvinhu zvine mari kunge zvinongoti government because katarisa mapurisa haasi kutora zvinhu kuti vaone kuti zvinhu zviri kuitika zvakashata gweni vari kungotenderera tendera mapurisa ingangoti nezvuro kumahwani masikati ndaibva hangu kubasa indoshanda makuseni nemanheru ndeedhiraivha tesi ndakabva kuva ndakapaka tesi ndichiuya kumba kuzotarisa ii sechimwe chinhu semunhu ari kugara munzvimbo yavanhu nofanira kupota uchitarisa pauri aona saka pandakasvika papa handakaona panonzi patembisa plaza pane chikokukuku kutenderera vanhu vakuluta mushoprite vanga vakupinda mushoprite nemune imwe shop yenhumbi inonzi studio 88 handizi kubva ipapo vanhu vavanga vakabva mushopo imomo yenhumbi vakabva vakupfeka nhumbi uye vanhu vakurasa zvavanga vakapfeka nhumbi dzavaiita imomo vakufamba vachienda ivovo cation kary kuchitorera futi kusingafambike kana muchana.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo mukoma, asi mugare kure nezviri kuitika izvi, muve nezuva rakanaka, musanete zvakare kudzoka pachirongwa.
Alright, aini ndafara hangu bhadhei zviri kuneku zvinorwadza muvezi tinongoti vanhu vava vari kupadhuri yamashopu ihama dzedu vari kuzamawo semazamiro atirikuitawo ndetinazviri atakabva kuzimbabwe tichiva kuzozamawo.
Aiwa, ndizvozvo tinokutendai, babai. I think we have another caller.
Yes, yakwamukela nkosikazi Sam.
Ndivo kunjani?
Hayi siyaphila. Ungaphi kwe South Africa?
Ngise Johannesburg.
Yeah. Nina eJohannesburg kulapho kube lodlakela khona oluningi ikakhulu eAlexandria. Wena ulubone njani?
Mina bengibona nje besibona kumathelevishini nokuze endabeni ngoba thina lapho esihlala khona yindawo esihlala abantu abaniswana but ngibone ngathi kumoshakele ngoba sihlangana abantu abaningi lapho engisebenza khona ngisebenza esibhedlela so bafuna indawo ekushileneyo ebesho ukuthi zimoshiwe kakhulu and ungamoshwanga ukuthi kumoshiwe abema-foreigners kuphela but even nabalapha bamoshileyo.
Wena ubona ngani ludlakela oluqondiswe kwabokuza kuphela kumbe sokungene lokunye okufuna ukujontsha?
Mina ngibona ngasokuzibukebenga. Nendlala, nendlala, emesithi indlala, I think yibukebenga ngokukhona. Ngoba ma bengena aboShoprite nabalapha eSouth Africa, sayingena eliphezu neyala eSouth Africa. Ukuthi nala la South Africa danos foreign owned shop kodwa bangisandi yonke indawo uma ngibe ngikhuluma nomuntu yebo ngahambisana naye sibele ngasene sibela usamba amasabhaba athi into bese sibuye lapho sala khona baya namanye bayafisa into sathi nabanye abantu.
Yeah.
So angiboni ukuthi lindaba lokuthi ngiyama-foreigners nokuthi lamisana nibafona ngibhenge ngikhona
indlala nje esebantwini
ya ubugebengu nje obukhona or ukhona umuntu othuba abantu ukuthi bayenze le nto ngoba ike yabakhona ezimasegisi lapho bekushaya khona abantu besidiba kanjani abanye abalokishile bangashaya i-only yona le ngisho yokuthiwa kufuna mndeni namhlanje bachisa abantu bachisa imikhukhu yabo ukuthi abantu abasekhaya bahleli mangephuse ebridge and akhokukula khona befuna ukuthi sebasilisa ingubo nokuna but akufikeli ngoba mhlawumbe bazesibona sisizabacabanga ukuthi sebelanda futhi babaleli.
Yeah, hhayi sibongile kakhulu. Uhlale usafe khona ngapho.
Siyabonga.
Ulungile.
Aiwa, tinotenda PJ pana Samantha Kamonera ari kutaura ari kuti line atisi kunyatsonzwa. Aiwa, mafona ari kuti netsei network yeku South Africa ndo zvairi kuita nhasi. Ndofunga nemhirizhonga iriko iyi ameno zviri kuita mafoni saka tinokumbira ruregerero. Tirikuona Rutendo Marufu ari kuti hatisi kunyatsonzwa. Network yeku South Africa nhasi iri kuti netsei saka mongonzwisisawo ipapo asi tiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare. Hello kola.
Hello.
Ehe, tiri wadi makadi.
Hai, takasimba chose.
Ehe, tiri kutaura nemi muri kupi?
Ini ndiri kuDurban, South Africa.
Ehe, munoitwani mubva matauro kuti kwakamira se?
Ini zita rangu ndinoitwa Thomas Gore. Ndiri kuno kuDurban, South Africa. Ndingati nezuro ndo pakaitika mhirizhonga muguta musiti umu. Vanhu vaiba vanhu vairohwa kazhinji vanga vakanyanya kutageta maforeigners saka pane maforeigners mazhinji mamwe akakuvara vamwe vakazongotizwa sesu taingoonawo tiri pachimwe cheflat chatanga tizirawo pataiona zvakanga zvichiitika vachipisa mashops emaforeigners vachitora zvinhu vachiluta zvinhu handoona zvizhinji zvakalutwa asi tinozongotenda hedu kuti mapurisa akazokurumbidzwa kureacta akakwanisa kudzikisa bongozozo iroro asi isisu parizvino tikutongochirowo upenyu hwedu kuti mune dzimwe nzvimbo vanogona kungofamba kana pakati pousiku vachipinda mudzimba vachidii vachiuraya vachiita kana kuzotosiya vapisa chaivo saka parizvino izvi tinotochirowo upenyu hwedu kuti hameno kuti zvichaita sei tirimo zvedu mudzimba but takangobatira hana moko.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo mugare kure nezviri kuitika izvi mwara kuitirei zvakanaka.
Tatenda chaizvo mama.
PJ, we're hearing there from Durban. Our caller there is just saying, yes, there was, you know, disturbances in the CBD in
Durban.
There
is another caller.
Yes, I understand it's Barbara Tanyanyiwa of the MDC. Yeah, we'll take her.
Yeah.
You can take her, actually.
Yes,
yeah,
we'll take her. Yeah, we'll
take
Lina lithinike njengabesifazana wothu oluthuthi qa qa ngowesikhathi fethu sesisalelwe kumbe imizuzu engu eyisithupha.
Yikuthi ngiyaxolisa yikuthi beningekho live khona bengibamba kakhulu.
Yeah.
So lingangibuza imibuzo yakho
le. Yeah, ukuthi liwena ke ubona njani okwenzakala kwele South Africa lapho ke abokuza iningi labo lingabe eZimbabwe lapho abahlaselwa khona behlaselwa lamavinkile yabo abanye bechaywa abanye kuthiwa sebebulewe.
Okay, ngiyabonga. Akuyinto edanisayo kakhulu lokho kwenzakala kule South Africa ngoba thina sikukhangelelanga ukuthi kube njalo ngoba thina sikwazi ukuthi khona i-Africa yiyo nxa abanye bethu bedubeka kumele sincedisane. Njengoba lathi sayibancedisa e-South Africa ngesikhathi se-apartheid kodwa ngifuna ukuthi ngikhulume ngesithi laba abantu abayenza khona e-South Africa labo bazondile bazondela uhulumende wabo ukuthi akula misebenzi yikho libona sebechaya abantu bokuza ukuthi babathathele imisebenzi. Konke lokhu kungenxa yokwehluleka kukahulumende weZimbabwe nohulumende wamanye amazwe e-Africa ahlanisela ubuNigeria. Abantu laba ngathiwa lapha elizweni into zonke zirayi nga abantu bonke bakhona lapha emsebenzini yabo eZimbabwe. Ungakhangela nxa kakhulu ngikhangela iBulawayo. IBulawayo yayisaziwa njengeindastri zabo
kontutuziyathuaindastri
kathesi akusela ama-indastri ungezwa ungabona intuthu ithunga kathesi koBulawayo kuyabe kuyintuthu yenkulu ezabe zibasiwe nxa kuthi akulagezi. Ngakho lokho okwenzakalayo sithi uhulumende kalungise izinto kadale imisebenzi. Sibona kathesi uhambile umnangako ukhonale esikubonileyo kwenza ukudla labantu abahlezi kuhle khona ngale Cape Town kodwa akasizange simbone kumbe ethi nga uke wafika laye wayabona ukuthi abantu abalimeleyo kumbe abasezibhedlela kumbe adinge kumbe size kuthiwa uke wafika kumbe ukhuluma i-statement nga siyathi uwenze kuhle. But akula so fayifike sakuzwa ukuthi kwenzakele. Sizwe ubuhlungu kakhulu ngezinto ezenzakala kwele South Africa. Iganile njengabomama sibona umama bechayo, mama bayabulawa, mama bayahlikilizwa. Abantwana bayadubeka kathesi kulomunye umama kade ikhuluma isithi yena basegangeni abahlala kuma imikhukhu yethu yiMandela. Lo bakhitshwe ebusuku izolo midnight lakathesi lokho basegangeni nabantwana ngamaZimbabwe lawo. Sizobuhlungu kakhulu ukuthi ngathi at least i-government iyayenza something kumbe bathumezele kumbe izimota kumbe bathathwe amaZimbabwe zonke adubekayo ngoba kathesi abanye babo kabala ezile imali yokuthi baphendise ekhaya. Sizobuhlungu kakhulu sidabukile inhliziyo yethu zidabukile njengebandla le-MDC sizobuhlungu thina sithi e-Africa abantu be-Africa banye akumelanga kube lo muntu ohlukuluza ukuthi uhleze elizweni alifunayo ngoba phela umuntu kulilungelo lokuthi ahlale lapha afuna khona elizweni lapha afuna khona lapho esithi khona i-freedom of i-movement lapho uyahlala lapho ufuna ukuya khona kula muntu omela kuyalisa ukuthi ungahlalelanga ngoba thina zakhe sabagcina lathi na ngesikhathi se-apartheid azange sibachaye azange sibone abantu bechayo kwakuthi kula bantu abemalawi azange sibone bechayo instead sasichaya ukuthi bayasincedisa ukusebenza.
Ye, isikhathi sesingasavumi simele sithathe omunye umlaleli kodwa ngiyabonga kakhulu unkosikazi Tanyanyiwe.
Kulungile.
Kulungile ma. Ye.
Hello, Sinikiwe.
Yes, hello.
Aiwata, Skwira, muri kupi uyezve kwamira sei pari zvino?
Oh, kwanza ndataura paya kuti handisi kwandogara takabva ikoko nenyaya inenzera ikuitwa ikoko.
Mm-hmm.
Just for now.
Mm-hmm.
Yeah, but if you don't go to our young lady,
mm-hmm. Kwa maka voku kunonzichi?
Malvin, Julie, Jobek.
Mm-hmm. Aiwa. Tinotenda chaizvo nguva yedu ndoyadyanana. Tinokutenda iyi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu musanete.
Okay.
PJ, I think, you know, we've come to the end. People are still wanting to call in, but time is not on our side. Unfortunately, yes, we have no extra time. It's not football. but we want to thank everybody. And we can't even read your messages because time has really gone beyond what we can, you know, be able to provide for you. But we want to thank you and to thank our guests and especially our listeners who were able to come in and share with us the situation in the places where they are. Thank you very much, PJ.
Yes, tata leli thuba lokuthi silibonge bonke abenelise kungena kuhlelo bonke akade bebukele kuhlelo besisekela labo bonke abawelwe ingozi siyabonga ukuthi lenelisile ukungena kuhlelo lethu lamhlanje asibeke ithuba elifanayo njalo ngevikelizayo olivalelisayo ngupractice Jeremiah
ininzi ni marvelous mhlanganya huye ntithi ngatisanganiswa kare shondo rinouya muve ne weekend yakanaka bye bye.